Nengo dzakaita mhirizhonga dzainge dzabva mumawadhi gumi nemashanu emuchinoi. Nengo idzi idzo dzaisvika makumi mashanu dzaiti hadzisi kufara nekupiwa vamiriri neutungamiri hwedunhu dzichiti dzinoda kuzvisarudzira vatungamiri vadzinoda. Senzira yekuratidza kusafara kwavo, nengo idzi dzakavharira vashandi vebato mumahofisi uye kurambidza ani nani zvake ainge achida kupinda mumahofisi ebato. Vatsigiri ava vaipopota vachiti vaida kuti sachigaro wedunhu vaRafael Magunje vauye vataure navo. Mumwe wevanhu vakaita mhirizhonga vaRenius Magorimbo vanoti hapana kuwirana mubato kubva kumusoro kusvika pasi nekuda kwekumanikidza vanhu kuti vamirirwe nevanhu vavasingade.
Havana kurongeka zvekubvira kumusoro kwachekoko vari kushupana vachana kupindana nje madivisions hobhuswa kuzasi confusion yega yega. Vashoma vanozvinzwisisa kuti zvii zviri kuitika kumusoro. Vamwe havatombozivi kuti chii chine chiitika vanotongo confusion. Total confusion yeah.
VaMagorimbe vanoti nhengo dzavo dzinofanirwa kunge dzichitsvaka rutsigiro pane kurwisana kwavari kuita.
Mumwe akatokuvara ziso, mumwe akakuvara muromo, atobva zino. Haye zvine zvakuitika zvacho utozomuona. Ende madhezi acho atopera, nguva itopera. Hapasina nguva, hapasina nguva yekutomboswera paitwa zvizvi. Patura nguva yemobilization, instead of mobilizing muswera muri inhouse case.
Sachigaro wedunhu vaMagunje vanoti vanhu vari kuita mhirizhonga havazive mitemo yesarudzo yakatarwa nebato ravo.
In terms of MDCT candidature selection yedu, pane zvimwe zvinhu zvatakabvumirana kuNational Council zvatinofanirwa kuteera. Tinosanganisira kuti kwose kunoitwa macontestations, kungari kuri kumawards kana kumaconstituencies, tine yatinoti quota system. Asi mukati medu taakutoziva kuti tine vamwe vedu vashoma vari kushandiswa kana kushanda nevanhu vezanupf voita kunga vasingazivi maparty policies anenge aripo. And province yoga yoga inofanira kutevedzera zvinhu zvakatarwa neNational Council.
VaMagunje vati vachaongorora vakakonzeresa mhirizhonga nedonzo rekuvaranga sezvinodiwa nemutemo webato. VaMagunje vanoti vazhinji vari kuita zvemhirizhonga hadzisi nhengo dzavo dzakaperera pazvido zvebato ravo.
Saka tine vamwe vedu vokuti vakazoudzwa manje kuti pauri kuda apa ndipe mayouth kana pemadzimai kana pemadisabled kana kuti ndepe maveterans, vanenge vaakumwisa vanhu doro, vaakuda kuita noise kunga vasingazivi mutemo watakapiwa watakabvumirana musangano. So naizvozvo hatife takadzora tsvimbo nenyaya yevanhu vashoma, taakuvaziva and tiri kutora action against vanhu ivavo.
Kusawirirana kwekuti ndiani achamirira bato munzvimbo dzakawanda kunonzi kuri kuitika mudunhu reMashonaland West nemamwe matunhu. KwaMutare, MDCT yakatomisa sarudzo dzemaprimary nezuro. Sarudzo dzemaprimary dzakakonzeresawo mhirizhonga mubato rezanupf masvondo maviri apera, izvo zvakakonzera kuti dzimwe nhengo dzakaita savaDexter Nduna vekuChegutu West navavengai Musengi vekuChegutu East varidze pfuti, izvo zvakaita kuti vasungwe. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.